Saka tineka kushira ika kondi nudalira kuti asiba anawe Zimbabwe kurudzire atakaita somusangano tagara pasi. Takati ngati kurudzire vanawe Zimbabwe kuti akuna zvakadaro zvichaitika. Totasira kuti vamunangagwa vacho pana vagadzikana tichataura navo. Tokumbira mareforms, tokumbira free and fair election, tokumbira respect kuti ngavatipo respect. Vana venyika ino ngavape vana venyika ino respect varege kurova vanhu hende yeku free and fair election titambe bhora tose dzevanhu vamwe chete vane rukuvhuto rumwe chete tigokwanisa kuenda mberi. Tokurudzira vezanu pevu varipo iko zvino kuti kana vane njere yekuendesa nyika mberi ngavauye vavhotere MDC Alliance, vavhotere vatsvangirai sapresident nema MP anenge aripo nemakanzela anenge aripo.
Vanga vari mutauriri weMDC inotungamirwa naProfessor Walt Mancube vakurawo nechihwai vari parunhare muHarare neStudio 7.
Vateereri veStudio 7 tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 short wave, 15580 short wave, ne 6080 short wave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m. 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Makateerera kune pfenyuro yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America muWashington DC. Munatibata pa 909 AM, pa 4930, kana pa 15580 ne 6080 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Momo yevanhu vairatidzira munyika dzevechitendero chemuslim pasi rose vakafora vachiratidzira vachishoropodza danho reAmerica rekucherechedza Jerusalemu seguta guru reIsrael. Zvichisvitsawo pakuti kuratidzira kwakaitika muGaza kusiye mumwe murume anove chizvarwa chePalestine afa. Sangano reUnited Nations Security Council nemusi weChina rakashoropodza zvakasimba kurwiswa kwemauto anochengetedza runyararo muDemocratic Republic of Congo. Izvo zvakasiya mauto 10 nemashanu ekuTanzania anochengetedza runyararo pamwe nemauto mashanu ekuCongo afa. Vagari nevanomirira vagari vemuHarare vari kushoropodza guta reHarare nekurasika kuri kuita mvura yakachena nekuda kwedambudziko rekutsemuka kwepombi dzinofambisa mvura panguva iyo vamwe vagari vasiri kuwana mvura. Mutoro wedu enhau Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Kunyangwe mukati medhorobha mune dzimwe pombi dzavanenguva yakareba dzichibudisa mvura pasina kugadziriswa. Vachitaura neStudio 7 nezuro, mumwe mugari wekuWarren Park vaGod Knows Homwe vakati zvinovashungurudza zvikuru kuti ivo kwavanogara havana mvura asi vachiona mvura yakachena ichirasika zuva nezuva.
Mvura yatinoona ivo mazuva ose ichingopfachuka pfachuka kwapota nokudhorobha nomu mvura irongopfachuka, asi kwedu kumaruwa kwatinogara hakutorina mvura. Vana vari kumukira makuseni oga oga kuti vanochera mvura, ikangonzi yauya mvura yedu kwai inotobuda uko inenge itori tsvina. Iye hatinoti suwejiya, asi muno mutaundi unotoona kutoti imvura yakatochena inotorimwika, asi hamuna mvura kwese kwatinogara, kwese kunana budiriro mfakosinoina kuwadzana hatina mvura kwatinogara. Dai dambudziko iro ragadzirwa.
Mutungamiriri werimwe remasangano anorwira kodzero yekuwaniswa kwemvura yakachena reWater Community Alliance vaHeartlife Mudzingwa vakati mumisangano yavari kuita nekanzuro zviri kubuda pachena kuti kanzuro iri kurasikirwa nemvura zhinji yakachena panguva iyo vagari vamwe vasiri kuwana mvura.
Guta reHarare riri kurasikirwa nemvura yakawanda pa500 megaliters dzavanoprodusa pazuva, chikamu 52% makumi mashanu nembiri muzano chiriku achisukunza mari kukanzuro pane iri kurasika nekuda kwekutsenuka kwemapaipi i 35% yeaprojiswa neGutare Harare zvichireva izvo kuti chikamu chemakumi matatu neshanu muzana chiri kurasika nekuda kwekutsenuka kwakaita mapaipi saka mvura iri kurasika pazuva takai calculator wesu takawerengedza tikaona kuti iri kurasikirwa nemvura pazuva inosvika mari inoita 50,000 muGutare Harare
pamudzingo wakawedzerwa wakati kanzuro yakatarisana nedambudziko guru sezvo pombi dzinofamba nemvura dzaora uye dzoramba dzichingoputika pese pese
kugadzira kutsemuka kwemapaipi kuchatora nguva pamaonero edu nekuti mapaipi acho ose mazhinji aora ari pasa kubva pakawana nyika ino kuzvitonga kuzere kwana independence kuna 1980 kusvikana nhasi mapaipi wayo ndiwo ari kungoshanda saka nepainochinja paipi ikangochinja nepatsemuka pamwe panotsemuka zvichingodaro uye panotowadzerwa mvura panoincreasewa production yemvura inokonzerawo kuti mapaipi atsemuke zvakare
kunyange hazvo vasina kutaura uwandu hwemvura iri kurasika mutauriri wekanzuro vamichael chideme vakabvuma kuti kanzuro yeharare iri kurasikirwa nemvura yakachena yakawanda vachideme vakati kanzuro yakawedzera mvura inobva kumoto jeffrey vakati izvi ndizvo zviri kuputisa pombi dzakawanda asi vachideme vakavimbisa vagari veharare kuti kanzuro ine urongwa hwekuchinja pombi idzi vachiisa itsva kuitira kuti kanzuro isaramba ichisangana nedambudziko rekurasikirwa nemvura yakachena
hongu tine mvura iri kuputika kuputika kwekuitika mvura kuri kubudikidza nekuwanda kwakaita mvura yatiri kuchenesa kumoto jeffrey ichiuya kuvanhu ndo inosvika kuti muzoona mvura ichinzapo yadhisvuka izvi zvanenge zvisingaitiki makore saapfuura pane kubudikidza nekuti taawedzera yatingati production capacity kumoto jeffrey mvura yaakuonekwa ichiputika pese parikuputika mvura tikuenda tichinogadzirisa asi chikuru chiripo ndechekuti tine urongwa hwekuisa mapaipi matsva tine mari yatakawana ku inonzi pane granda takawana rephase 2 remari inosvika iyo kuma 20 million yekutiganzise mapaipi emvura nemapaipi esuwa tichimaisa matsva
pombi dzemvura yekanzuro zhinji dzinonzi dzachembera sezvo dzisina kuchinjwa kubva panguva yeutongi hwehurumende yava Ian Smith kanzuro yeharare iri kutadza kusvitsa mvura yakachena kumisha mizhinji kusanganisira budiriro glenview warren park mabvuku tafara neimwewo izvi zviri kukonzera kuti vagari vazvicherere matsime padzimba dzavo izvo zviri kuzovaisa munjodzi yekunwa nekushandisa mvura isina kuchena ndakamirira studio 7 muHarare ndini Patricia Mudadigwa
vana vakawanda vaipinda rugwaro rechinomwe kana kuti grade 7 muchinoyi mudunhu remashonaland west vanonzi vari kutadza kuwana zvakabuda mubvunzo dzavakanyora kana kuti maresults nekuda kwezvikwerete zvinonzi vakasiya muzvikoro zvavaidzidza Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera
yai garo ziva musoro wetsuro kushaya nyanga kuti zvikoro zvakawanda munyika zvinobata maresults evana kuti vabhadhare zvikwereti zvavanenge vanazvo pachikoro sezvo vanenge vasadzoke pazvikoro izvi vabereki vakawanda vanoti mukuita izvi zvikoro zvinowedzera dzimwe mari pamusoro zvichivapomera kuti vainge vasingabhadhare mari dzose zvikuru dzemalevhi vabereki ava vanoti vakuru vezvikoro vanotora danho iri vachiziva kuti mubereki anenge amanikidzwa kubhadhara mari kuti apiwe maresults ayo anodiwa kuti mwana awane nzvimbo yeform 1 ongororo yaitwa nestudio 7 yaratidza kuti zvikoro zvakawanda muchinhoyi zviri kuti vana vane zvikwereti zvemalevhi emari dzekutenga mabhazi kuvaka midhuri pachikoro pamwe nemaspecial levhi mumwe mubereki ane mwana aidzidza pachikoro chesinoya amai majori chipoyera vanoti vabereki vanoona sevari kubirwa mari nezvikoro nekuda kwemari dzemalevhi dzavasinganzwisise kuti dziri kufamba sei amai chipoyera vanoti mari yechikoro yemwana wavo yakakwidzwa nekuda kweinonzi special levhi iyo yavasingazive kuti iri kubva kupi
Nye 11 ukoona unge varikuti birira. Nokuti kana ndakambobvunza balance yemwana wangu ikanzira pa $42. Ndozodzokera ndakuda kuno clear kuti nditore ma results. Ndataurwa kunzi ya $82. Banzi yekozoita special leave, yekozoita leave ye basi.
Mumwe mubereki amai Joyce kufa avo vanga vachipopota vanoti mari madhora makumi manomwe nemashanu avari kunzi vane chikwereti vakaibhadhara. Amai kufa vanoti rombo rakanaka nderekuti vaichengeta marisiti avo.
Manongo ya wiyaka badora marese 515 anti jokera uskoro mauta uskwere naga achaga nezuro saka nilio tipatina inaka mazenda na $75 ya bagubi uskwere vale wadongo chaga tumarina kutuwa ningwa ene na umemari
ama ispoira wauti imenyaya ilikuneza mwishukuru saka wanda ndiele visinga pere kubadarwa.
Kumari ya chuna yese ye bazi wana waka mbo badara. Ragu badara wanautira wa ya manji pachukuru asipista kato mbo ibadara. Nochi tsozicha wa rukuita pasunua ya yu. Haimbo zhinzwa. Sakatazozu wanera nute wanaidoa ama grade 7. Tukuda ma results yu.
Sashi Garaway School Development Association kana kuti SDA va Gladman Chamusa varamba kutaura nezvinyaya iyi vachiti vabereki vane vana pasinoya vanofanirwa kuenda kuchikoro kwavo kuti vaite urongwa hwekuzobhadhara mari idzi asi vana vapiwa mari dzavo. Pachikoro cheManyame vabereki vari kusungirwa kubhadhara mari dzakawanda dzinosanganisira mari yekuenda kuchikoro mwana akapfeka hembe dzake dzekumba kana kuti series kubva muna Gunyana gore rino, mari dzekufambisa zvinhu pachikoro kubva murugwaro rwechitanhatu pamwe nemalevis ose. Mutemo wezvikoro unokurudzira kuti zvikwereti zvemwana wechikoro hazvifanirwe kukanganisa kudzidza kwake. Mutemo uyu unoti chikoro chinofanira kutevera chikwereti kumubereki vachishandisa chikonzi sezvo mwana asina mhosva. Mukuru webanzi rezvedzidzo yepasi mudunhu rematonal and wales vasilvester vashayamombe vanoti vachaongorora nyaya iyi kana paita vanenge vaenda kumahofisi kwavo nezvichemo. Ndakanirira studio 7 muchinoi ndine ata achigoriwa.
Kuna Thomas Tafrenyi kama fumo, tabataswa kuma kumwe chirongwa chedu. Sezrungu yadu ya pera rgaiti mwetari samusore na uza nasi. Nengo dzeparamende kubva kumapata anopikisa, zotarisira kuti mutungamiri wenyika vya Emmerson Mnangagwa, vachapota vachienda kudare paramende kunopindura mubvunzo. Vamwe vemasangano akazvimirira vanorwira kodzero dzevanhu vanoti kuenda kwaamai Makarau kubva mukomisheni inoona nezvesarudzo yezek hakuna zvikuru zvakunobatsira kana sangano racho rezek risina kugezwa rose zvakachena. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muine zvakare nenguva dzatu masikati apo tichange tichikupai dzimwe nhau. Anokuonekaya nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiya mina Standikile Mutsanga.